Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 kubvumbi April 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kuchengetedza mahealth workers achisimu chingaitwe nechisimba, hamugona kumanikidza vanhu, hamugona kuvarova neshamu kana kuvaisa mujere. Totofanira kucreata maconditions ekuti vagare muno.
Gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vanoshora nyika dziri kutora vashandi mune zveutano kubva munyika dzavo.
Hurumende ikagadza mambo ndowavo, isu vechivanhu hasi wedu, hatidi. Isu toda mambo wenyemba kuti edishinari kumambo kumereya yedu nezvechivanhu haabati, hatidi kumuona.
Bato rezanupf riri kupomerwa mhosva yokupindira uye kumanikidza vanhu kutambira Ishe Mugabe wavakasarudza, iyo richisiya akasarudzwa nevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rinoona nezveutano vaConstantino Chiwenga vanoshora zvakadzama nyika dzinotorera dzimwe nyika vashandi vadzo. Vachiparura nezuro musangano wechipiri weZimbabwe Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action, vaChiwenga vakashora nyika dzavanoti dzinotora vashandi vedzimwe nyika vachikonzera matambudziko makuru kunyika dzinobva vashandi ava. VaChiwenga vakati iyi imhosva iri kuparwa kuvanhu vese pasi pose, kana kuti crime against humanity. Vashandi vemune zveutano vanonzi vari kubuda munyika nouwandu hwavo vachinotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika pamusoro pekuma kwakaita zvinhu muZimbabwe uye mihoro mishoma yavanopiwa uye nemabatirwo avari kuitwa nehurumende. Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kuti Zimbabwe imise vanhu kubuda munyika inofanirwa kuvabhadhara mihoro yakakwana uye ichibata vashandi nenzira yakanaka, kwete kuvamanikidza vanhu kushanda vasingawani zvavanofanirwa kuwana.
Basa rekuchengetedza mahealth workers munyika ibasa rehurumende yenyika iyoyo. Hatingape umwe munhu ari kunze uko mhosva yekuti arikurutirei vanhu kune dzimwe nyika. Nyika dzose dziringorekruta kwese kwese, inongori dog eat dog. Asi nyika imwe neimwe inofanira kuisawo maconditions akanaka ekuti mahealth workers ayo vagare imomo vasabude. Zvinoreva kuvapawo muhoro wakakwana nokuvandudza zvipatara zvacho kuti vanhu vashande vakasununguka, vane zvikwanisiro zvose. Vanhu vemuZimbabwe havadi kubuda munyika yavo, havadi kusiya Zimbabwe vachienda vanoshanda kumwe kwavanoshanda senhapwa. Vanoda kushanda muno muZimbabwe, asi vakaona zvisingaiti, mari yavari kupiwa isingakwanisi kuendesa vana kuchikoro, isingakwanisi kuti vadye vachiguta, isingakwanisi kuti vaonewo kuti takaenda kuchikoro tikaachivha zvakati, vanotarisawo kunze kavona kuti hapana imwe nyika here ingakwanisi kutipa zvatinoda, voona dziriko voenda.
Dr. Madzorera, hurumende ingaita sei kuti vashandi vemune zveutano vasabuda munyika neuwandu hwatiri kuonawo?
Kuchengetedza mahealth workers achisi chinhu chingaitwe nechisimba, hamugona kumanikidza vanhu, hamugona kuvarova neshamu kana kuvaisa mujere. Totofanira kucreata maconditions ekuti vagare muno. Sezvavanotaura pachirungu vanoti izvo, if you want the sheep to come and graze on your side, plant greener grass. Zinongo garazaka uya kusaidi kwako. Kuzofura ikoko.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare ne Studio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Bato reZANU-PF riri kupomerwa mhosva yokupindira mukusarudzwa kwemadzishe isingatevedzeri zvinodiwa nemhuri, chivanhu, tsika nemitemo. Mwedzi mishanu yapfuura, mhuri dzose shanu dzekwaMugabe kuMasvingo dzinoti Mudavanhu, Dumbu, Chifunhu, Haruzivishe naChikane dzakabvumirana kuti muzvinafundo Emmanuel Dumbu ndivo vachagadzwa saishe Mugabe, asi hurumende yakapindira ikasarudza wainoda uyo anofanirwa kugadzwa saishe Mugabe nhasi. VaHenry Makusha vekuimba yaChipfunhu Mugabe vaudza Studio 7 kuti izvi ndezvematongerwo enyika zvisisinei nechivanhu. Vanoti kune mamwe marudzi sekuMatabeleland kavanoti kana ishe akafa mwana wemufi ndiye anotora ushe, asi vachiti kuvakaranga ushe hunofamba kubva mune imwe imba huchienda mune imwe. Vati kana hurumende ikagadza ani zvake anenge ari ishe weZANU-PF, anenge ari ishe weZANU-PF kwete wevanhu vekwaMugabe.
Iunezva panyaya yaushe ndeyokuti uyu mambo ari kugadzwa mangwana, ndimambo wamateerera baba vake vakashayika 2009 15 Oktobha. Saka umambo hunofanira kuchinda kune imwe imba yepadumbu. Zvino vakuru vakuru voshandisa mapolitical powers kubvisa murume uyu kuti adzokorodza, handizviziva kuti chii chiri kuitika. Isu tive zvisina, hatisi kumubvuma, hatimudi zvachose, hushe hwochinda kune imwe imba.
Veruzhinji munharaunda yenyu vanotii nenyaya iyi?
Venharaunda havachatodi utongi hwake because vari kuti ngaachibva, asi savaranda havana zvavanokwanisa kuita. Asize seutongi hwashandisa apolitical muscle sekwadi havana zvavanokwanisa kuita, vanototi kwenie dzimba dzimwe madi because including imba yamuda vanhu vari kuti aiwa mwana hanga atitoni wekufinyela baba ana mukoma varicho takapawo baba wacho bazi wakashaika. Saka hauchengwa huchinda kune imwe imba, hushe hwepiswe hwamazero edzimba.
Makambotaura nehurumende here pamusoro penyaya iyi uye vakati kudii?
Takaenda zvokwadi, takaenda kuna vachadzamira revenue minister, tikaenda kuna minister of local government vaJulai Moyo, tikaenda kuna vaziyambi ziyambi vejustice, tikaenda kuna vacharumbira, tikasika nokuna vamunangagwa jaivo president, asi zvokwadi havana kudavira. Vanoti ndo vakatosaina, asi ava vakataura vachiti ivo aiwa zvareseka Attorney General. Takaenda kuna Attorney General tiki nhani tegetari hurumende hamuoni here kuti hapana kufamba zvakanaka? Vakatiwa hapana kufamba zvakanaka, asi tokashamara vachiti ngazviendere mberi. Hatizi kuti munyika muchino mutemo here wechivanhu
saka munoona sokuti nyaya iyi yava yezvematongerwo enyika kwete zvechivanhu?
Nyaya iyi ndezvematongerwo enyika, tiri kushandira zvematongerwo enyika nokuti kana yapinda vana vachadzamira yatova yematongerwo enyika nokuti vanosarudza umambo muconstitution chiefs council vakauya musi wa31 Oktobha vana vachitanga vana vaserima nana hema tikasarudza tikavapa imba yekwaDumbu. Asi takashamara iko nyovotinyorera imba yatakaramba 2017 yakaitwa zvechitoti yamadzitanga angouya zviri zvekomutemo vakatenga-tenga vanhu, asi hurumende ikati hangakudzokedze. Asi tadzokedza takavapa imba yaDumbu daivo chavasingadinga ziprofesa nekuti vanomusiya kuti wakanyanya kudzidza, ndozvandavona ini.
Zvino moita sei nenyaya iyi payasvika apa?
Nyaya payasvika tirikuti kana hurumende ikagadza mambo ndowavo, isu vechivanhu haasi wedu, hatidi isu toda mambo wedu weimba. Kutraditionary mambo kumereya yedu nezvechivanhu haabati, hatidi kumuona.
VaHenry Chipfunhu vari parunhare kuMasvingo neStudio 7. Taedza kubata gurukota redunhu reMasvingo vaEzra Chadzamira, asi nharembozha yavo yanga isingadavirwi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotarisirwa kukokera kugadzwa kwaishe Mugabe nhasi muMasvingo. vaimbove mukuru wemauto Harrison Ngugo Zipra Lieutenant General Lookout Masuku vakarangarirwa nezuro chitatu apo vakasvitsa makore makumi matatu nemanomwe kubva zvavashaya. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezanupf vaChris Mutsvangwa sezvo nharembozha yavo yange ichinetsa, asi Evans Zvininga weStudio 7 abata mutauriri wezapu vaMusongerwa Ndlovu.
Ndinotenda nemukana wamandipa, nhasi tinocherechedza zuva rakafa Lookout Masuku mugore ra1986. Lookout akafa ari mujere repari renyato, akasungwa nemangetani, akasungwa nebato rezanupf naRobert Mugabe nemhondi dzaishanda nadzo dzinosanganisira vakutungamirira nyika iko zvino navachiwenga ivavo. Tinocherechedza gamba guru rakatungamirira bato reZipra muhondo yerusununguko.
Mabasa amunotaura nezvawo akabatwa navaMasuku ndeapi?
VaLookout Masuku vakashanda kusunungura nyika kusvikira General Peter Wolves vaitungamirira uto reRhodesian Front vavaremekedza kuti vakabatanidza uto reZipra neravo vaigona kutora Africa from Cape to Cairo. Zvichiratidza izvo kuti uto reZipra rarasimba chaizvo.
Saka zvinoda kutarisiswa nekudzidzwa neveruzhinji ndezvipi muzuva rakaita sanhasi muchiyeuka upenyu hwavaMasuku munhoroondo yeZimbabwe.
Asi tichicherechedza zuva ravakafa, tinocherechedza zvekare kuti avo vakaita kuti Lookout afira ari mujere ndivo vakabata masimba muZimbabwe nhasi. Ndivo zvekare vaisa Jobs Kala mujere asina zvaakapara. Nhasi chiri chitatu nezuro mausiku vakasunga vaAndrew Ndlovu, umwe angari bato reuto reZapu, iko zvino ari National Security weZapu. Vakamusunga kuBulawayo, vakamutora vakaenda naye kuHarare, zvakare pasina zvaapara. Mhosva yaapara ndeyekuti ari kuZapu, zvakare ataura nenyaya kuti vakaba goridhe ngavasungwe. So tinocherechedza zuva rineri tichiziva zvekare kuti mhondi dzakauraya Lookout dzichiripo, dzichiri kuendera mberi nemabasa avo euori nemabasa avo euroi. Isusu seZapu tinoti mwana weZimbabwe wese ngaasimuke aratidze kushinga kwakafanana nekwavaLookout Masuku, nekuti vatakabvisa vachena vari kutonga iko zvino vakuita mabasa anodarika evachena.
Avo vanga vari mutauriri weZapu munyika vaMusongerwa Ndlovu vari parunhare kuBulawayo naEvans Zvininga weStudio 7. Vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi masere nemakumi mashanu nevasere kauti 358 vanonzi vabatwa nechirwere chekorera muZimbabwe. Gwaro rebazi rezveutano rinoratidza kuti kusvika nechipiri chapfuura vanhu gumi nemumwe vange vabatwawo nedenda iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zvininga abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Isu vamwe hatisi kukatyamadzwa nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera, nekuda kwekuti zvinokonzera kuti korera ivepo hazvisi kugadziriswa uye hazvisati zvanyatsogadziriswa. Tinozviziva kuti korera chirwere chetsvina, saka chinhu chikuru chinofanirwa kutanga kugadziriswa inhau yemvura. Vanhu ngavaoniswe mvura yakachena yekunwa, yekushandisa, kwouya nhau yemarara kunyanyanyanya mumadhorobha. Makanzuru ngaaite kuti marara anga achitakurwa nenguva. Touyawo zvekare mumadhorobha tiri kusangana nedambudziko remasuweji anongoputika aya, dzimwengo achitora nguva yakareba asina kugadziriswa. Saka zvese izvozvo ndo zviri kukonzeresa kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hurambe huchikwira.
Chanyanya kuita kuti chirwere ichi chiite sechaakuti kwirirei munyika chingava chii?
chiri kukonzera kuti chirwere ichi chipararire nyika yose ndechekuti nekuda kwekuti veruzhinji havasi kuwaniswa mvura tinoona kuti veruzhinji vave kurarama nekushandisa mvura yomumatsime matsime mazhinji haana kunyatsochengetedzwa izvo zvinoramba zvichikonzeresa kuti vanhu varambe vachisangana nairo dambudziko irori ratinaro rekorera irori toyawo zvekare mumadhorobha tiri kuona kuti madhorobha mazhinji vanhu vakunochera mvura kuzvibhorani zvibhorani izvozvo zvizhinji ndo zvimwe zviri kuonekwawo zvekare kuti zviri kukonzeresa iro dambudziko rekorera irori nekuda kwekuti zvibhorani zvizhinji zvine utachiwana hunokonzeresa korera mumadhorobha hamuna kunge makagadzirwa kuchinzi vanhu vashandise mvura yemuzvibhorani kwete nekuda kwekuti mudhorobha mune pollution yakanyanya ingave nyaya yemasuweji anenge achikanganisa mvura iri pasi ingave iyo nhau yemarara anenge asingatakurwe nenguva zvose izvozvo zvine kuita kuti mvura dzemuzvibhorani dzinge dziri mvura dzisina kunyatsochengetedzeka dzisina kunyatsochena
avo vange vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare naEvans Zvininga westudio 7 chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi newzimbabwe.com rinoti hurumende yazivisa kuti ichabetsera zvizvarwa zvezimbabwe zviri kudzoka kumusha kubva kusouth africa panopera magwaro avo ezimbabwe exemption permit asi ichitiwo ongororo yavakaita inoratidza kuti vazhinji havasi kufarira zvekudzoka kumusha Chronicle rinoti bazi reReserve Bank of Zimbabwe reFinancial Services Unit ravhara maaccounts evarume vana vanonzi vakaonekwa muvhidhiyo yeAl Jazeera vachitaura pamusoro pezvekubudiswa munyika zvisiri pamutemo kwegoridhe uye nezvekuchenesa mari Zimbabwe Financial Intelligence Unit inoti yatora maaccounts aClopas Chidodo David Chirozi Mehluleli Dube na Frederick Kunaka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuswera chingogwa netripusi makuseni masikati manheru makuseni masikati manheru ngatiri kuchingoswera uchingoti masikati manheru masikati masikati manheru chingogwanwa netripusi uchitadza kutaura neyamunangagwa zvinongori pachena zvinongori tagwana nachifashion java kuti tinotumwa nemutungamiri wenyika zviri pachena chena zvinongori tagwana nafashion java zviri pachena muri kudii kuzvitaura zvamunangagwa muri kunzvenga zvamunangagwa muri kunzvenga muri kunzvenga muri kuona kuti hapana wetripusi apa akawanikwa achiba gold kumafin apo onza kuti munangagwa anovhoterwa nani 2020 akuna munhu anovhotera munangagwa 2023 I feel shame for you munogwadza mani vanhu vezvano ps manini chekusiya nezvegold riri kubiwa munyika tsapapana chamisa dzingasana chamisa dzingasa nevanhu vetriple silver muchatisunga goro netese mutovaka zimbabwe ngaive jere yese yese zimbabwe ngaive jere chamusirovera vese mazimbabwe ese mujere imomo tigoona kuti tesera muchitongana ezvino sikala makamuvharira hamusitomboda kuti sikala abude makavharira sikala sikala tinokushingisa mauri imomo shinga sikala zvinopera chete zvichapera chete job sikala shinga tiri kushingisa isu macitizen
ini zvangu ndinoda kungoti kune vanhu vezanu pf munofara zvikuru kana muchinzwa kuti akafanira kubatirigarisira spokesperson wedu fadzamaira abatwa nemhosva asi imi kuti mutaure nyaya dzegold mafia zbc haitauri kana ana herald ana chronicle hakuna vanotaura nyaya dzegold mafia zviri kunzi vanhu vezanu muri kuba goridhe muchiita zvemoney laundering hamuzvitauri kuna mushaya mashaya mumbi akabuda uyo scott on camera on video achiti chanzo must die nanhasi haana kusungwa asi nyaya yekunyora patwitter ndo yamunobatira munhu nemhosva job sikala nanhasi mutungamiri wedu achimona nhasi muno mujeri asi kana kutongwa asi kana kupuwa bail ndio zvamunofarira izvozvo hazvina kunaka zvachose veduwe kune vese vari kuteerera audio both ZANU PF and opposition ngati register kuvhota tibvise chihurumende cheumba vaichi ndine mari dzapa Joburg.
Vatsigiri veZANU PF dai mambomira guka nemutoriro nekuti mumwe wenyu haangataure kuti chagadzira madhamu uye chasara hongo chani. Kuzvinoratidza urwere hwepfungwa, hatifaniri kusiyeka munhu tofanirwa kutomunzwira tsitsi.
Ndoda kuzama kutaurawo kuti kwete munyika yezimbabwe haisi ZANU PF chete inofanira kunge ichitonga. Tese tiri zvizvarwa zvezimbabwe. ZANU PF hatichada. ZANU PF ngaiende. Regerai ipaiwo mukana vanoda kutonga vatongewo. Nekuti ZANU PF yatadza yakundikana, isu hatichadisi. Kana tikabvunza Zimbabwe yese, hapana kana munhu wani achada chinonzi ZANU PF. ZANU PF ngairongedze mabhegi iende. Taneta nembavha weduwe. Hei.
Ndinongoti vamubati mari ariko mari achapindira. Vajobs kana ngavashinge vakadaro. Nguva yapera zvinezvi taakuenda kumagumo. Hakuna chisina magumo, chese chine mavambo chine magumo. ZANU PF ndokuenda kwayo kundokupera. ZANU PF inezvi nguva yako hana manje. Chekuti mukomana apinde nguva yako ando nguva yacho hachitorine. Pari kuoneka idhimoni riri kuoneka iro. Vashungurudzwa nokumakore, munhu asinganyaro akaita zvii.
Uyo ari kuti pamberi neZANU PF pamugara ngaapinde muofisi, uyo anonga anotopenga. Sekuti rodhi dziri kugadzikwa dzitinozozviona kumberi tinoda mari yedu isusu yemunyika medu yatinoziva kuti imari yedu kwete kukwira tishandisa mari dzevamwe. Ngatimboitira ngatimbomuchinja mudhara wachona ambozorora timboona kuti ko zvimwe zvinouya pamberi kana mudhara azorora ndazvipi ndo zvatinongochemera kuvanhu ngavakurudzirane kumbovhota.
Aya majaji handifunge kuti majaji akaenda kuchikora akaita low chaiyo akastuda low chaiyo chaiyo hapana zvinozivikanwa. Temorudzi waashandisa ipapapo. Majaji andi anga angobva kumaprovincial chairman akupiwa kuitwa judge neZANU PF. Fadzai maerero asiri akatora video iyi. Handiti video yakatopiswa mumagrupu papi nepapi iye kwakuzongoiposta. Because fadzai maerero ari popular vanhu vakabva vangotaisa taisa. Vamwe vacho vatanga kuzoiona pana fadzai maerero but asiri akatora video. Pavideo painzi auraya mwana, auraya mwana. Takazviona tese pavideo painzi auraya mwana, auraya mwana. Mupurisa wekumbare kana kuri kwako zvakaitika musingakanganisi. Pavideo painzi auraya mwana but asi fadzai maerero aidaro asiri akatora video. Saka zvinhu izvo zvaifanira kutaiswa pamutemo kuti munhu akatora video at first painzi chii. Handiti kwete kuita lolo dzakadhakwa iwe manwere. Manwere wenyu haisi loya dofo. Hafanira kuzotosungwawo nemhosva. Kuri kuya imwe government don't worry. Tinombata chete. Panouya imwe hurumende ana manwero avofanira kuterwa. Vese vari kuita nyaya dzanasikala vachiita zvavo zvemaumbwo zvokushandiswa vafanira kuterwa. Including chimudhara chinonzi malaba chiyechi. Chinofanira kusungwa futi. Ndochaifanira chakanda chokumudya ndigere kuda. Zvese zvinofanira kumbonorima makabhiji. Zvese zvimaloya zvese hapana zvinozivikanwa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriro weparamende yeAmerica vaKevin McCarthy nezuro vakaita musangano mudunhu reCalifornia nemutungamiri weTaiwan amai Tsai Ing-wen vakavimbisana kuti hurumende dzavo dzichashanda pamwe chete. Musangano uyu wakaitwa panguva iyo China ichivimbisa kutsiva sezvo isingatori Taiwan senyika asi sedunhu rayo.
Musi wekutanga musi weFriday May 26 tiri kuita mapassport services tichibatsira avo vanoda kuita kuvhura mapassport avo kuvapa midziro akarasika akaexpire kuti vadini auye agadzirise mapepa avo. Zvakanaka kugara makarongeka. Poita futi ava nevana vakazanda kudiaspora ngavauye kuAtlanta, Georgia, pane pasonesta Airport Hotel North ndipo patinenge tiri tichibatsirira kunyoresa vana kubarwa kuamerica neavo vana passport akaexpire neanybody anoda maconsular services musi wefriday nesaturday zuva rose pasonesta hotel. Manheru esaturday tine inonzi business dinner. It's a dress up business dinner avo vanhu vanoda kutaura nezvebusiness kana kunzwa nezvebusiness. Madhito zvacho ese ari pazimexpousa.com. Our keynote speaker will be the ambassador of Zimbabwe to the USA, His Excellency T. Chifamba. Manheru acho kufura ipapo tine inonzi welcome party inenge iri kusonesta hotel. Takakoka vaimbi kubva kuZimbabwe vana Jema, vana Ja Master, vana Popten ne vana Tami Moyo vanenge varipo vachitiimbira weekend yose. Saka uya maagadzirira madetos acho ekuti ari kuimba musi wechingani anenge ari pazimexpousa.com. Saturday after the passport services masikata tine inonzi business breakaway sessions where vazhinji vedu vada kunzwa nyaya yetamabhizinesi maincubations and all those things vanongouya kutaura nevazivi vanenge varipo kuti toita sei business.
Pane zvimwe here zvichange zviri kuvaraidza vanhu panguva iyoyi?
Manheru esaturday from 8 to 2 a.m. tine fashion show neMiss Zimbabwe USA. Tine vashamadziri vanobva kuno kuZimbabwe vana V Candy vanenge varipo vachiita MC Miss Zimbabwe yacho iyoyo Saturday Manheru. Plus again tine music iri kuimbiwa for us taraikoka kubva kuZimbabwe kuti vatiimbire.
Tinorombo avo vange vari vaanesu manjengwa vanobetsera kuronga Zim Expo ichaitwa kuAtlanta kuGeorgia mwedzi unouya. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vanoshora nyika dziri kutora vashandi mune zveutano kubva kunyika dzakadzidzisa vashandi ava. Bato rezanupf riri kupomerwa mhosva yokupindira uye kumanikidza vanhu kutambira Ishe Mugabe wavakasarudza ivo pasina vanhu venzvimbo iyi. Kudzi ndiri muWashington DC ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeZimbabwe.